mutauri wemhuri uye vari muzvikuru vavamugabe valiyo mugabe vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanofanirwa kuzivisa nyika nepasi rose kuti vacharemekedza zvido zvemhuri yavamugabe zvekuvaviga kumusha kwavo uye kuti havasi kuzovafukunyura sezvavakambovimbisa
zvokuti isvosvo purezidendi ngavataurire mhuri yezimbabwe weafrica yese nhemeoeai havasi kuzokugumura mugadi zviri kumirana nemhuri kuti vacharespekta zvino zvemhuri zvaio zvino zvemufi ingadei zvakaitwa namambo zviripoaiiprezidendi akangotaura nerezayo hazispekta zvingadiinoita zvodiwa nemhuri zvatopedza zvinozoea zvisina basa.
Izvi zvinotevera kuraswa kwechikumbiro chevana vava mugabe chekuti vasafukunyurwe nekunovigwa kumarinda anovigwa magamba kuHarare nedare raMajor Street muChinoyi neZuro. Vachipa mutongo wavo neZuro, muzvare Ruth Moyo vakarasa chikumbiro chevana vava mugabe vanoti Bona Mugabe, chinotenda Robert Jr. naBelamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemutumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa namambo Zvimba muna Chikumi. Mumwe mugari wekwaZvimba vaJohn Mogombe vati vanoshamiswa nemitongo yematare yekuda kumanikidza kuti vamugabe vafukunyurwe vachinovigwa kuHerosi Eka, asi pasingataurwe zvevamwe vakaitwa magamba asi vakavigwa kwaidiwa nehama dzavo savajumiso Dhavengwa nevamwe.
Inini mafungiro nemaonero angu ano nyango paine mutongo wakadaro asi uri rong, nokuti tine manational heroes akawanda akadeclarewa kuti aifanira kuvigirwa kuHerosi Eka asi vakaenda mumisha yavo vachiriko nyange nanhasi hakuna atatorwa kuvigirwa kuHerosi Eka. Vana Dhavengwa vanga variko kuZipra tugu chaiwo was declared the national hero but akairwa kumisha kwake. So it's not fair kuti titi vamugabe ngavabviswe kwaZvimba vaende kuHerosi Eka. Besides that kana chiva asiri hepi nepavakavigi sai muzive kwamunovigira asi mumusha menyu, not kutaura kuti tarurai muende kuHerosi Eka. I think something to do with politics kana zvinge zvakushuva pakadaro.
Hatina kunzwa divi rehurumende kana ravamunangagwa panyaya iyi sezvo mutauriri wehurumende uye vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monita Mutsvangwa kana mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Taramba vanga vasingadavire mbozhanhare dzavo. Zvichakadaro gweta revana vavamugabe vafungai chinwa murombe vati mushure mekutaura nevana vavamugabe vari kupikisa mutongo waMajor Street muChinoyi nekukwidza nyaya iyi kudare repamusoro nemusi wemuvhuro kana Chipiri.
Jajimendi yakuwa obviously mukana akawanda ekuti inokwaniswa kuchallengewa pamumamatare esimoso atinawo muZimbabwe nemhaka yekuti temu semanyero wakaitwa tinoona sekunge that vana vawemufi haungatadziswe kuenda pamberi pedare nekuda kwenyaya iyi.
Vamugabe vakashayikira kuSingapore muna Gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. Vamugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna Mbudzi 2017 izvo zvakaona vamunangagwa vachigadzwa semutungamiri wenyika vachitora chinzvimbo chavamugabe. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.